ZANU-PF yave mucherechedzo kana muenzaniso murijeni rino nedzimwe nzvimbo dzakawanda yekusagona kuitisa sarudzo dzine jekerere.
Sei muchidaro vamutandiri?
I think ma discussions ataona muSouth Africa anoratidza kuti vanhu vakawanda zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinofungidzira kuti ZANU-PF haina chakanaka chainogona kudzidzisa South Africa pakurano kwemaelections, kusara kwekubira maelections kana kuita kuti ANC ishandise nzira dzakaipa dzekutivabudirire musarudzo iyi.
Maonawo sei tsamba yanyorwa nekomisheni inoona nezvesarudzo muSouth Africa iyi?
Kana vati ZANU-PF haina kunge yakreditwa naivo, zvinorevawo kuti ZANU-PF haisi munyika muno, muSouth Africa muno, zviri pamutemo wemuno.
Pane dambudziko reya?
Ndofungidzira kuti zvinongowedzera kuseta example yakaipa pakuranwa kwemaelections, and ndofungidzira kuti ANC inofanira kuti iadrese nyaya iyoyo, ibuditse pachena kuti chii chiri kuitika, nekuti izvi zviri pachena kuti zvizvarwa zvemuno hazvisi kunyanya kufara nezviri kuitika. ZANU-PF zviri kungoratidza kuti region harichenesi ZANU-PF panyaya dzekufambiswa kwesarudzo.
Munga pamuenzaniso ipapo?
Takaona zvimwe chete pakaenda vesarudzo vanorana sarudzo kuBotswana pavakaenda kuZimbabwe muna January February, kuti muBotswana makaita outcry kuti kocha munonodzidza kuZimbabwe panhau dzesarudzo chii.